This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kava tereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina chikunguru 21 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 11605 ne 15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
ZANU PF to us is our political home. Hapana kwatinoenda isusu. Tingatosiiwemo nevanofunga kuti tatadza kusvika zvokutadza kugarisana nesu.
Vesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vanoti mutungamiri wenyika Robert Mugabe vave kufanira kusiya basa nekuti vakonewa. Mutungamiri weMDCT Vamogen Tsvangirai voendeswa kudare repamusoro nekudoma kwavakaita vatevedzeri wavo vaviri. Hurumende inozivisa mazuva inofungira kuti ichatambirisa vashandi vayo mihoro yachikunguru. Mumiriri wemaRepublicans vaDonald Trump votarisirwa kutaura manerano pamusangano wemaRepublicans weconvention uri kuitwa kuCleveland kuOhio. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vaimbove varwiwo hondo yerusununguko vaungana muHarare nhasi vakakurudzira kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiye basa nekuti ndovo konzera kuti zvinhu zviipe munyika. Vakarwa hondo ava vapikawo kuti hakuna munhu achavamisa kuti vataure kuti ndiani achatora chigaro chemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kana vachinge vasiya basa. Iyi nyaya yagara ichipa kuti paite ropa rakaipa pakati pevakarwa hondo nemutungamiri wenyika vaMugabe. Vakarwa hondo ava vanoti vari kubatwawo neseri kweruoko nebato rezano PF. Mutoro wedu enhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mumusangano waitwa paRealton Sports Club, vaimbova varwi vorusununguko ava varatidza ukasha uye vashora zvikuru kudzingwa kwasachigaro wavo vaChristopher Mutsvangwa muhurumende uye mudare reparamende. Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Maia vanoti vanorwadzwa zvikuru nekudzingwa kwevanhu mubato ravanoti ndivo vakarivamba. Vamaiya vapika kuti vamutsvangwa hakuna kwavanoenda.
ZANU PF to us is our political home. Hapana kwatinoenda isusu. Tingatosiiwemo nevanofunga kuti tatadza kusvika zvokutadza kugarisana nesu. For years, you remember, ZANU PF?
Yes.
Ndozoenda kumwe kunonzi ndane munhu aritondifungira kwazo kuti chienda. Hapana anoenda. Hapana anofunga kuenda kunga kuri ikoko kuenda. Hapana.
Mumwe murwiwo hondo yorusununguko vaAbraham Tsikwa vabva kumashonaland East vaudza musangano wekuti pfungwa dzavo ndedzekuti varwi vorusununguko vasaenda kunopemberera zororo remagamba rinorangarirwa muna nyamavhuvhu wega wega.
Ayo kuyeroseka tida kutotaura vana veZimbabwe kuti must boycott. Chatinocelebrate chacho nhasi chii? Kudzingwa mumusangano kucelebrate kushupika kuri kuita makomredzi uko urombo hwedu. We are mocking vanhu vakafira nyika ino. Vanotiseka mapfupa ese akangoti bvuo 36 years tasununguka. Mapfupa ese they are scattered, hansa tamboitwa reburial. Saka chatino titiri kuselebreta munyika muno chii.
Vahoin Bila, mumwewo zvakare murwi worusununguko vati nguva yasvika yekuti varwi worusununguko vachinyatsobudirana pachena nehurumende yava Mugabe.
Isusu, maho veterans, taona kuti kwatabva upenyu hataa kupona hauna chiyamuro. Hapana anotinunura. And uyewo taakutoda kuti tionane navo because vamwe vazhinji vari mumagovernment. Havazivi chinonzondo. Vanofunga takaenda kumafaro kana kuti taifara. But zvavasingazivi ndezvekuti havagoni kutipatsanura kubva kune vanhu. Vese vanhu ivavo havatirasi.
Mumwe murwi werusununguko asina kuda kudomwa nezita audzawo musangano wekuti sevarwi vehondo vane kodzero yekutaura kuti masimba achazoenda kunani kana vamugabe vachinge vabva pachigaro. Vamugabe vakambozivisa kuti zvekuda kutaura nezvekuti ndiana achatora chigaro chavo zvinogona kukonzera kunetsana munyika zvichitoguma zvodzora yavanoti hondo seyakaitika mumatebeleland nemidlands yegukurahundi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Nengo mbiri dzebatore MDCT dzinoti vaPaterson Murimoga nava George Rice nhasi dzaendesa mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai pamwe nebatore MDCT kumatare edzimhosva dzichipikisa kudoma kwavakaita Vaelias Mudzuri pamwe navaNelson Chamisa sevamwe vevatevedzeri vavo. Mumagwaro asvitswa kudare repamusoro reHigh Court muHarare nemagweta emugia and Macharaga Law Chambers ayo ari kumirira varume vaviri ava. Nengo mbiri idzi dziri kuti bumbiro remitemo yebato reMDCT aripe mutungamiri webato masimba ekudoma vatevedzeri vake sezvo masimba aya ari muvanhu. Gweta riri kumirira vaviri ava vazivanai Macharaga vanoti vatosvitsa mapepa ekudare aya kuna vatsvangirai pamwe nebato reMDCT uye vose vari mapepa ekudare aya vane mazuva gumi ekuti vapikise nyaya iyi. Vamwe vakwirirwa kudare ndavachamisa navamudzuri pamwe chete nasachigaro weMDCT. Ngatinzwe hurukuru yataita navamacharaga pamusoro penyaya iyi.
Ichokwadi, George Rice naPaterson Murimoga vaendesa nyaya kuburikidza nemagweta avo isusu kudare repamusoro reHigh Court vachinyunyuta kusimudzirwa kwakaita vaNelson Chamisa navaElias Mudzuri kuvaiswa papozisheni yeudeputy president weMDC.
Zvii chaizvo zviri kuupokana nevarume vavira?
Varume vavira vanoti ivo vaMorgan Tsvangirai havana simba rekunongedzera anova mutevedzeri wepati kuti ndiani. Simba iroro rine ruzhinji rwevanhu veMDC vanobva kumaprovinsi akasiyana-siyana eMDC. Ivawo maprovinsi iwayo ndiwo anotanga nekudoma vanhu vavanofungidzira kuti ndivo vanogona kuva vatevedzeri vemukuru wepati. MDC. Maprovinsi iwayo paanozoenda kuCongress ndokunozosvika kwochizovhoterwa hakudomwi munhu. Saka ivo vari kurambirana nepfungwa yekuti simba iri rinogona kupuwa munhu mumwe chete mubato ravo reMDC. Vari kuti isimba reruzhinji pajekerera rweMDC.
Takamboitawo hurukuro navatsvangirai vakati bumbiro ravo remitemo rinovapa masimba ekuita izvozvo. Sei nhengo dzebato dzisiri kunzwisisa ipapo?
Tino ipapo nhengo dzatiri kutaura idzi dzinopikisana nazvo. Vatsvangirai havana simba iroro. Handifunge kuti MDC ingatonzi yava kumura bumbiro ravo zvakadaro. Bumbiro ravo riri pachena rinoonekwa. Zvataura izvozvi zvakatonyorwa pasi kuti maprovinsi ndo anonominata. Anominata Congress yozovota. Handifungi kuti ingava party yeruzhinji rwevanhu zvokungoti vatsvangirai vanomuka vadoma munhu vanoti ufu ndiye. Uye zvakare bondo ravo haritendi zvavari kutaura izvozvo vatsvangirai.
Asi varume vamuri kumirira ava vanowirirana here nenyaya yekuti bato ringe riine vatevedzeri vevatungamiri vatatu?
Varume vatiri kumirira vari kuti izvozvo ngazvive sarudzo.
Saka inotarisirwa kunzwikwa riini kumatare?
Vatsvangirai nevamwe vavo vane mazuva gumi ekushandura mapepa aya.
Vanga vari vazuva nai Macharaga, gweta rinoshanda nemugiya and Macharaga Law Chambers, vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutauriro wavatsvangirai vaLuke Tamborinyoka vaudza Studio 7 kuti titaure negweta ravatsvangirai vaInnocent Chagonda, avo vati tivachaire nhare mangwana. Mutauriri weMDCT vaObert Gutu vaudzawo Studio 7 kuti vanga vasati vanzwa nezvenyaya iyi sezvo vanga vari mune mumwe musangano. Zvichakadaro, vaimbova nhengo yeparamende vaBlessing Chebundo avainge vambosungwa mushure mekuratidzira kwakaitika mukwekwe mukupera kwesvondo vanoti vaburitswa mutirongo nevamwe vavo. Blessing Zulu weStudio 7 abata vaChebundo kuti tinzwe zvizhinji.
Mabhurisa akamboona vanhu vachiita akatevera vanhu vakaita zvakanaka vasangana musindo. Pakunopera kwezuva vanhu vaakubuda mutaro vanobva mugreater central business district. Mapurisa ndokubva atanga kudira vanhu mvura ikaenda matiegasi ndobva akaita kupararira mhanya. Pararira mhanya raitika ndakanzwakuti mamwe mapurisa chaivo aitotiza vanhu vaitotizawo mvura ivo isingatonhawo kura kwaari. Saka vanhu vakaita successful protest march mukwepe. Izvozvo zvega ndozvakazoita kuti mapurisa achitevera nekuzotitorawo nezvo wava musiwo muvhuro unovapfuura uri achiti imimi leadership inisa MPU MDC area nevamwe maleaders munonzi makapatsepotsera matombo mukatema mapurisa motai mapurisa tindio vanhu vakawanda vakaita izvozvo. Saka ndo nyaya yatakabatirwa iyoyo ndobva taiswa muchitopisi. Takangoona kuti inyaya yekuda kutikaurisa michando asi hazvina kudhambira masipirisi eti ndo zvakaitika Blessing Zulu.
Vanhu vangani vakanga vasungwa apa?
Iko zvino so far vanga vasungwa vanhu 38.
Vaimbova nhengo yeparamende vaBlessing Chebundo vari parunhare mukwekwe naBlessing Zulu weStudio 7. Gurukotari zvemabasa nevashandi amai Priska Mfumira vanonzi nhasi vazivisa mazuva anofungidzwa kuti hurumende ingangobhadhara vashandi vayo mihoro yachikunguru. Vari muchiuto vanonzi vave kutarisirwa kuwana mihoro yavo musi wa25 mwedzi uno vachiteverwa nevezveutano avanonzi vanotarisirwa kutambira mari dzavo musi wa27. Mapurisa avanosimbotambira vachiteverana nemauto vanonzi vave kuwana mihoro yavo musi wa29 mwedzi uno pamwe chete nevashandi vekumajeri. Vari muboka rezvedzidzo vave kutarisirwa kutambira musi wa2 Nyamavhuvhu unove mwedzi unouya vachiteverwa nevashandi vehurumende vose musi wa6 Nyamavhuvhu. Vari pamudyandigere vave kutarisirwa kuzotambira mihoro yavo musi wa12 Nyamavhuvhu. Sachigaro wesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council amai Cecilia Alexander vanoti vatambira nemufaro mazuva aya kunyange hazvo mihoro iyi iri kunonoka kuuya. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
National Army hanzi inotambira musi wa25 July. Vakoti nevese vanoshanda kuhealth sector musi wa27 July. Vemapurisa nevanoshanda kumaprisons musi wa29 July. Education sector vanova vadzidzisi vedu vakatapira musi wa2 August. Then vamwe vese vashandi vehurumende vanova rest of the civil service vachatapira musi wa6 August.
Saka
vepenjeni vese vachazowana pensheni yavo musi wa12 August. Ndo mazuva akapiwa nehurumende avachange vachibhadhara.
Imi matambira sei mazuva aya? Tichiona kuti vazhinji vanga vachichema kuti panozopera mwedzi vanenge vasisina chekufambisa kana chekubata.
Isusu nofunga munozivo takagara tichiti vashandi vanofanira kuti vawane mari mwedzi iwoyo wavanenge vashanda. Zvichireva kuti tanga tichitotarisira kuti mihoro yaJulai inongowanikwa muno muna Julai. Asi zvisinei tazotarisawo tichiona kuti tichitarisawo manonokero akaita hurumende mwedzi wapera. Tichitarisa pamusoro pemazuva acho taona kuti hurumende inenge yatiimprovhei zvokuti taona kuti zvinhu zvokuti zviri kuratidza kuti pamwe mwedzi unouya zvinhu zvinenge zvagadzirika. Nokuti vakafamba nemafambiro avaita iko zvino mazuva avamovha nawo chinoratidza chose kuti August tinogona kunge tadzokera panazo vakaitambira kare.
Tinoona kuti vari muboka rezveutano vanenge vakasika kuwaniswa mihoro mumwedzi uno wachikunguru tichienzanisa nemimwe mwedzi yapfuura yavaigara vachigunun'una kuti vari kupiwa mari nguva dzapera ivo vari essential service. Matambirawo sei danho irori?
Isu tatozvitambira ndozvatinotofarira. Zvokutoti mukatotarisa nyangwe zvimwe zvichemo zvatanga takaendesa kuhurumende ndezvekuti varapi nevese vanoshanda kuhealth sector ngavanopa essential service. Saka ngavaonekwe kuti vatambira nekukurumidza, nokuti maitikira azvanga zvichiita zvanochiita sekuti pane mamwe maministries anga akukosheswa kudarika vanoti pautano.
Saka imi muchagara rini sevashandi vehurumende muchizeya mazuva abva kuhurumende?
Isu tichagara nemuhuro.
Vanga vari sachigaro weApex Council, amai Cecilia Alexander, vari parunari muHarare neStudio 7. Masangano anomirira vashandi nevashandirwi akumikidza hurumende kuti igadzirise zviri kunetsa munyaya dzezveupfumi munyika kuitira kuti vashandi vemuZimbabwe vasende kune dzimwe nyika kwavanonzi vari kunobatwa senhapwa. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano waitirwa muHarare wekutsvaga nzira dzekupedzwa kwedambudziko revashandi vanobatwa zvisirizvo waitirwa muHarare, mukuru anomirira sangano reInternational Labour Organization muZimbabwe nekuNamibia, amai Hapolang Pororo, vati Zimbabwe inofanira kugadzirisa zviri kunetsa munyaya dzeupfumi kuitira kuti veruzhinji vade kugara munyika yavo. Mashoko amai Pororo atsinirwa nemutungamiriri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS vaJohn Mufukare.
Hurumende inofanira kugadzirisa mamiriro akaita zvino kuti bhizimusi rigokwanisa iro kuva rinoshanda zvakanaka richipa vanhu mabasa.
Vatoende Pidure, avo vanoshanda nesangano rinomirira vashandi vemudzimba reZimbabwe Domestic and Allied Workers Union kana kuti ZIDAU iro riri pasi peZimbabwe Congress of Trade Unions, vati upfumi hwenyika kana husina kumira zvakanaka vanhu vazhinji vanopedzisira votiza munyika vachinotsvaga chouviri kune dzimwe nyika, zvinoitawo zvakare kuti upfumi hwenyika yavanenge vatiza hurambe huchienda kumawere sezviri kuitika muZimbabwe pari zvino.
Hakuna munhu ada kusiya musha wake achinokwasha kunyika dziri kure. Zvakatsununguka zvikuru kuti munhu ange achishanda achigara pedo nemhuri yake achigara pedo neveukama. Asi chinozoonekwa chichiitika ndechekuti mukana wokuwana mabasa munyika yedu uri kuenda uchiita mushoma.
Zvichakadai, munyori mubazi rezvevashandi Vangoni Masoka vati hurumende iri kuedza pose painogona napo kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika kuitira kuti vashandi vemuZimbabwe vasazowanikwa vachienda kune dzimwe nyika kwavari kunobatwa muhutapwa. VaMasoka vaudza Studio 7 kuti pane madzimai 13 asvika munyika nhasi achibva kuKuwait ayo anonzi aibatwa senhapwa kwavaishanda mudzimba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Nhasi ndiro zuva riri kutarisirwa kuti vachamirira bato remaRepublicans musarudzo vaDonald Trump vange vachitaura pamusangano wavo kana kuti Republican National Convention uri kuitwa kuCleveland kuOhio. VaTrump vari kutarisirwa kutambira zviri pamutemo kusarudzwa kwavakaitwa kuti vange vachimirira bato ravo. Vakambokwikwidzana navaTrump musarudzo dzemaprimary, Senator Marco Rubio naGovernor Scott Walker vakataura nezuro pamusangano uyu. Asi Senator Cruz vakaramba kubuda pachena vachitsigira vaTrump zvakapa kuti vasveredzwe neveruzhinji. Mukuseya nyaya iyi, chioneso jani weStudio 7 abata vaDan Moyo vanova sachigaro weMDCT mudunhu reAmerica.
Well, convention iyi inoratidza kuti maRepublican havana kubatana sezvaifungwa nevanhu kuti maybe pavanosvika kuconvention vanenge vabatana united kuti varwise maDemocrat. Tazviona nezuro kuti kuchine nyaya pakati paDonald Trump naTed Cruz nenyaya yekuti Ted Cruz aramba kuendoza Donald Trump akangomukongratulata chete but haana kumendoza. Saka inini kwandiri zoreva kuti masupporters aCruz vachiringe vasiri right nezviri kuitika and havasati vanyatsoda kuti vabatane na Donald Trump.
Zvii zvamuri kutarisira kubva kuna vaTrump vari kutaura nhasi?
Tofunga zvinenge zvangofanana nezvatinogara tichinzwa vachingoti vada kuisa America mberi havadi maforeigners maimmigrants vanotorera vanhu mabasa. Zvinhu zvavangodaro zviri negative zvatinoona kunge hazvisi kuvaka nyika because nyika inotoziva tete kuti nyika yakavakiwa nemaimmigrants. Zvinowo zvoti maimmigrants vasauye pano.
Zvii zvatingadzidzwe nezimbabwe pane zviri kuitika izvi?
Zimbabwe inofanira kudzidza kuti democracy ndiyo nzira yekuti vanhu vasununguke kuti muno muamerica from the time of primary both democrats and republicans achiitiwa for almost 9 months coverage yanga iripo muma TV muma radio munhu wese aitonzwa masides ese ari kutaurwa neyava varoda kutungamira nyika. Kuzimbabwe hapana zvese izvozvo. Opposition party inotorambidza nyanzvi voters roll chaiyo kuti vaone kuti kune maregistered voters vangani kuti tozotaura zvekuti vabudiswe pa TV pama campaign avo kana kuti pama radio zvese izvozvo zvipo zvoratidza kuti hakuna democracy kuZimbabwe because hakuna kusununguka kutaura zvaunoda pamusoro penyika yako.
Vanga vari vaDan Moyo vanechizvarwa cheZimbabwe uye vari sachigaro weMDCT mudunhu reUS vari parunare kuVirginia muno muAmerica nachioneso Jani weStudio 7. Gorokota runoona nezvekuburiswa kwemashoko, Dr. Chris Mushowe, vanoti hurumende inogona kumbomira kupa maresinesi ekutepfenyura kumaredhiyo, zvichitevera kutadza kuenda pamhepo kwemaredhiyo matanhatu pamakambani emaredhiyo masere akapiwa maresinesi muna 2013. VaMushowe vaudza nhengo dzekomiti yeparamende inoona nezvekuburiswa kwemashoko kuti zvinhu zvakaoma munyaya dzezveupfumi uye zviri kubatawo vemaredhiyo uye vanofunga kuti zvingave nani kuzotanga kupa maresinesi kana zvinhu zvagadzikana munyaya dzezveupfumi. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
VaMushowe vati pane vemaredhiyo masere vakapiwa maresinesi muna 2013 maviri chete anoti Diamond FM yekwamutare yeZim Papers neya FM yeRay of Hope yekuzvishavane ndidzo dzega dzakakwanisa kuenda pamhepo. Mutemo unosungira kuti redhiyo iende pamhepo mukati megore nemwedzi misere yapiwa resinesi. Kana izvi zvikasaitika, resinesi rinobva ratorwa. Maradio station anoti Fire FM yekugweru negogogoi FM yekumasvingo AAB Communications, Breeze FM yekuVictoria Falls neSkies Metro FM yekubulawayo, emakambani eFeto Communications pamwe nenyaminyami FM yekukariba neKE 100.4E yemuHarare ekambani yeKingstones ndiwo asati aenda pamhepo. Uye VaMushowe vati achatorwa maresinesi mwedzi miviri inotevera kana akasaenda pamhepo. Vanoona nezvekutepfenyura musangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe chapter Muzvare Koliwe Majamanyoni vanoti zviri kuda kuitwa nehurumende hazvina kunaka uye Zimbabwe Broadcasting Authority ingada yakaongorora kuti makambani aya ane mari here isati apa maresinesi.
Ndizvo zvaifanirwa kunyatsotarisiswa neBroadcasting Authority of Zimbabwe pekutanga kuti vanhu vava vachagona here kunge vachiwana maprofit.
Vanotiwo mari yakabhadhariswa makambani neveBAZ yemadhora zviri zvinomwe kuti apiwe maresinesi yakawandisa zvikuru. Mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi vaudzawo Studio 7 kuti izvi zvinoratidza pachena vanhu kana kuti makambani akapiwa maresinesi ange asingakodzeri.
Pavakapa vavakapa maresinesi vanga vasina kuzviona here kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka maererano nezveupfumi?
Kana nhengo dzeparamende dzatiwo dzakashamiswa kuti kambani yakaita seKingstones ingapiwe rezinesi rekutepfenyura asiyo ichitoomerwa nebasa rekutengesa mabhuku. Zvichakadai, VaMushowe vati hurumende ichapa marezinesi emaredhiyo ekumatunhu kana kuti macommunity radio stations kana chirongwa chedigitization chichinge chapera. Chirongwa ichi chaifanirwa kunge chakapera muna kurume gore rino uye chakatadza kupera nekuda kwekushayikwa kwemari. Rukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa vaudzawo komiti nhasi kuti hurumende haina mari yekuita chirongwa ichi uye havazivi kuti mari yacho vachaiwana rini. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Dini Ivin Chifera.
Musangano International AIDS Conference urikuenderera mberi kuDurban kuSouth Africa paine mari inosvika mamiriyoni 10 yaendeswa mukuumba homwe kubatsira vanoita zvehungochani avanonzi vari kubatwa zvakanyanya nechirwere chemukondombera asi vachisiva muzvirongwa zvekubatsira vanorarama neutachiwana. Nemusi wemugovera vanhu vekumazoe North vanenge vachienda kunovhota kunotsvaga munhu achavamirira mudare reparamende. Vari kukwikwidzana ndava Elias Malukula vebato reRenewal Democrats of Zimbabwe nagavhuna wedunhu reMashonaland Central vaMartin Dina veZANU PF. Blessing Zulu weStudio 7 aita hurukuro nevaviri ava.
Vanhu vekumazoe North handina chakawanda chekuvavimbisa nekuti vari kutoona kare basa rangu rakanaka nematsimba angu pamasvondo mairi matatu atanga tiri muelection. Ndatopinda kare kutoita basa raMP, saka handina zvekuvimbisa nekuti ndiri kutoita basa. Migwagwa ndagadzira, magetsi ndaisa muzvikoro, bhiriji repambura ndaraita makore raitoda kutobikirwa doro, rama makore ese apfuura risina kugadzirwa.
Vamalukula, manzwa zvataurwa navadina, zvii zvamuri kuvimbisawo vanhu vekumazuwe North?
Isusu kuvimbisa tinotanga tataura kazvi zvatakatoita kare. Ndofunga ndogara muno muconstituency, vanhu ndakakurira muno, vanhu vemuconstituency vari kutonwa mvura yandakaisa matsime atorimo mukati umo andakatoisa. And then vana izvozvi vari pachikoro chandakatoisa chiri muno muconstituency. Zvakare nditori neiro bridge riri kutaurwa iroro, ndopandakatomira izvo pavanondifonera ndikutoona kuti ndofanira kutovakisawo zvakare bridge rinoiri bhoza harina chiripo, harina charamboitwa. Saka ndikutovimbisawo kuti inini zvandakaita izvozvezvo vanhu vari kutozviziva kuti ndiri kutozviita ende ndiritotarisira kuva nezvinhu zvakatounyanya kuti ndivai ndinoaitira.
Vadina, bridge harina kuvakwa here?
Munhu rega kutaura kwausina kuswera. Bridge iri rakavakwa muna 1977, kari kanarrow bridge kanoita kuti mota dzisakwanise kupesana zvakanaka. Saka pari kuda kusumudzwa rimwe bridge nokuti paita njodzi dzakawanda kumakore esaya. Pane vakawanda mumashure vazvitadza zvandaita izvi, kukwanisa kupemha mari kuhurumende kwandiri zvekare. Saka vamarukura ndiri kuvakumbira zvaive munhu anotaura chokwadi, uyezve vabatsirike. Ndiri kuziva kuti havana imba yekugara mumvurwi. Uya kwandiri kuita saMP ndichatovabatsirawo kuti vaone spendi pamastenzi atiri kupa mayuthi kuti vaonewo pundutso.
Vamalukula, pindurai tinzwa.
Vadinhawo vari kutaura zvinhu zvavasiri kumboita zvisipo pagraundi. Saka ndiri kuvakumbirisa kuti Zimbabwe iri kuziva kubva kare kuti vari shapu pakutaura kusiri kuita. Nekuti makava munobata anyone kuno anokudzai pabridge hapana chiripo. Inini ndiri mukuru weIslamic Church, ndakatotsvaga madonors aya kuti auye kuzovaka chikoro pano muno mumvuri pari pasango nezvese zvandiinazvo. Kana ivo vachitaura vachiti vada kundivakira imba, bhozi vanoziva kuti ndine zvandinoita kuno kucommunity. That's why muri kuvanzwa vari kuti yes, ndiri kuda kuti yee ndimuvakire imba, bhozi knowing that kuti ini nditori mumwe munhu udevelopa nzvimbo yemvuri. Ivo muenzi vauya kumuzinda wedu kuno.
Vadina, hanzi muri mubva ndiripo, ichokwadi here?
Chisi chokwadi, ndiri mwana weMashonaland Central anova gavhena wenzvimbo ino. Ende mvuri ndokwangu, guruve ndokwangu. Handina mushure semunhu wemuZimbabwe nokuti munhu wese akasikwa pasi paMwari ane kodzero yekunge ari ikoro kune mumwe. Asi haazvigone izvi, zvinoda chibaba chedevelopment.
Kuti vakaita vekumaunjaro wenu vava kubatsira chibaba chedevelopment yemuhomwe mavo, aiwa isusu development yeconstituency yako andiri kutaura ini aiwaka ngavaiaura kwavokwanogaiko.
Vamalukula, taurai tinzwa.
Ndatizo vanopfuura kane nzira vachienda kwana.
Ava vanga vari vaElias Malukula vebato reRDZ. Manzwawo zvakare kubva kuna vaMartin Dina veZANU PF. Vaviri ava vanga vari parunare kumazoe North naBlessing Zulu. Vateereri musakanganwa chirongwa cheThe Connection chemadzimai apo vari kutarisa kuratidzira kwanga kuchiitwa nebato nevanhu vakawanda kusanganisira vebato rezano PF munyika nekunze kwenyika anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyamina ndimi yake mwakalele.